Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera gunyana 4, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi chichepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19. Nezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kugara kunze kwenyika kuchange kuchitochinja nekuti tinofanira kunge tiri muno muZimbabwe. Sekunge kuoma kwazvakaita kudai so ndokutoona kuti zvinofanira kunge titori kuno ende ndo magarira achange achiita ndichiona kufamba kwenzira yacho yekuti matora tapfuma rinyowani reforasi riri kutoita kuti tinge tiri kuno saka hatisina chimwe chatichaita kumumbiri kwemakungwa kuzekwe kuti ndakutouya ndotogara muno.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mhiri kwemakungwa chinoparura bato idzva rezvematongerwo enyika muZimbabwe.
Ava vese hapana memba kana nhengo yeMDC Alliance. Munozviziva vanozvana nyandoro vana chiroto vanga vari pati kare kare vakadzimba nenyaya yehuori.
MDC Alliance inoti nhengo dzajoina ZANPF nhasi vanhu vakadzingwa mubato kare nepamusana pehuori.
Ndinonzi Tariro Kandemiri, ndaambasada Nakila Cross Athletes kuno United States America.
Studio 7 inoita hurukuro namuzvare Tariro Audrey Kandemiri avo vakaitwa Nakila Cross Brand Ambassador. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato idzva rezvematongerwo enyika rakaparurwa svondo rino muHarare richitungamirwa nemudzimai uyo anoti shuviro yake ndeyekugadzirisa zvinhu munyika kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisatize munyika mazvo zvichinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Muzvare Manyara Irene Muyenziwa ndivo vari kutungamira bato idzva reFreedom of Rights Under Sovereignty kana kuti FORUS. Muzvare Muyenziwa avo vanogara kuBritain vanoti vakafunga kupinda mune zvematongerwo enyika mushure mekuona kuti Zimbabwe yava kuda vanhu vane mazana anobatsira mukusimudzira nyika kuitira kuti ifambire mberi. Muzvare Muyenziwa vanoti shuviro yavo ndiye kuva mudzimai wekutanga kutungamira nyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga muna 1980. Muzvare Muyenziwa avo vane sangano rinobatsira vanoshupika rinonzi Manyara Irene Muyenziwa Foundation vanoti vachashanda nevanhu vane gwara rakafanana neravo uye bato ravo rinotambira munhu kuve nhengo mushure mekunge aongororwa kuti ane nhoroondo yakanaka here muupenyu hwake uye kuti anokodzera here kuve nhengo yeForus. Vanotiwo vakatora danho iri senzira yekuchenesa nyaya dzezvematongerwo enyika idzo dzinoonekwa neveruzhinji sedzizere tsvina nehuori. Tabata Muzvare Muyenziwa kuti tinzwe zvizere pamusoro pekupinda kwavaita munyaya dzezvematongerwo enyika.
Takaita kuti ndiume bato idzva iri ndezvekuti nyika yedu yeZimbabwe mamiriro ayo tichitarisa chiumbwo cheZimbabwe kubvira kwekutanga hatingi tichitora nyika yedu hatingi takatora nyika iri pane zvinenge zvazvakatinakei nekuteera kwemakore takaona kuti zvinhu zvakatanga kudzika upenyu hwedu hwataigara wakatanga kudzika endi zvakaita kuti vamwe vakaita sesu kudai tisiye nyika yedu tigobuda tigoenda mberi kwemakungwa tichinotsvaga upenyu hunenge huri nani kana kuti udzidzo hunenge huri nani. Saka tatisiri vanhu taifunga kuti tingange tichisiya Zimbabwe. Ini ndichikura ndira kumbofunga kuti ndingasiye Zimbabwe ndigoenda kunogara kune imwe nyika kwemakore akadai. Saka nekuzo una kuti upenyu watu chinja za mchose. Tenga njisinde gasi ni kuruma njira za kao siya Zimbabwe. Riko mbude rukenda mativi mana ese inyika.
Imi mburi muna ano gara kunze kwe inyika. Mchafambisa sei batorenyu.
Kugara kunze kwe inyika kuchange kushito chinja. Nekuti ndunofana ngendiri muno Zimbabwe. Sekunge kuoma kwa shakaita kudaiso. Ndukuto ona kuti ndunofana ngenditori kuno. Endi ndo magarra chanda andi chaita ndicho ona kufaba kwe nzirechi. Kuti batorata pufo marinyo ni referas. Rukuto ita kuti ngendiri muno. Saka andisina chumwe chandi chaita kumumiri kwe makungwa. Kuzikwe kuto nda kuto ya ndoto gara muno. Ndikuto ona kuti zuzisa zukufamba ne mbato chayo. Asuri chaza futi ndinima mabizimisi. Nima fambira hawe kutari mbiri kwe makungwa. Of course ndichaita mwenguwe kuti ndini dicha enda mbiri kwe makungwa. Ndicho taza kuti oma business aninga kamira sei. At the same time ndicho ona kuti batu referas. Rengi chifamba sei muno. But ndingangoti kutasa konguwa ndinenge nda besi muno Zimbabwe.
Kune vamo wano kuti izo kuumba mapata akawanda. Kune ita kuti izo batu riripo rezanupiefu rirambe richitonga. Kwa imi sei musiri kuda kubata nani mango mapato. Mweta chiru rambe.
I don't think kuti I'd ruled that one out. Nekuti I think mangu ma interviews and aita ni mangu ma media. Ganga shuta ura kuti suni zokuti I can't rule that out. Suka isko pateburu kuti ndozu nange zichaita. Asisi chitarisa kuti vision idiati na ayo. Kwezo kata katarisa kuti ndoku watichayenda. Titenge tiri vangwe. Tika kumunzi kusi sana ipapo kuti ma policies zedu, nurondo zedu, ziruku wililana. Asina chaka ipacho kuti vanu mubata ni muri vangwe. Pani kuti muti apu, uyari papu, yune papu, uyari papu. Because asicha reva chinu. Suka ngezwaka mira shaka daro. Asuku batana ndo kungatonzi kusisika. But ini I'm open for that idea. Kuweta vangwe varipo, varu kufungoni zimwe nzira, ndinga zini.
Kune kuchema kukuru kwa tino nzwa kune tuwa ni madzimai. Atitizwa apiwi mukana yaka enzana. Neva nurume mnye ya zezo matonge kwenye nyika. Imise mudzimai arukutunga mira basare nyiri raka oma shaka di.
Nijiru chari za basairi. Arna kuhuma, rikuita kungira kuhuma batanza, arna kuhuma, nekuti iyo yo challenge iyo ya toys kwa iyo indoe ilikundipa jingati simbari mwe pamsoro, rikuti ndinge ndichi fightira kutuwa nwechikazi wange vari, tuvayo venezu yenezu matongi rikuwe inyika. Sasa mno ziwa vanwechikazi, tifuno manyama mabata kasi ya nasiana. We are capable of doing that. Saka wakati siya kungetiri panza, kuda iso, shunizichuoma, shesa sinakwisi kwa mungu nwechikazi, mukati, notongoona kuti asina balansi ba mafungiru wazo. Nekunge, I think nature edu yudo ngoita kuti zesa sunge zuti, zesitarisi kwa nukuti muruma anu tarisa ni mwenzira, mukati hako tarisa ni mwenzira. Asa muka shunza, pa mwechete izu zizi, vanwese, vavira, vakasia na vacharisa. Unaona kuti nobuda nye ubato, waganako kuti unusu mizira nyika. Saka ndilipo pakuti ndiloko faitira vanwese vechikazi.
Mutunga miru webato yidzare Freedom of Rights under Sovereignty, kana kuti foras. Muzare Manyara Irene Muyenziwa vachitaura vari parunare vari muHarare. Mutungamiri weZANU-PF Emerson Mnangagwa vatambira nhasi kumuzinda webato ravo muHarare. Nengo nomwe dzati dzasiya bato reMDC zvino joina ZANU-PF. Vachitambira nhengo itsva idzi vamunanga kuhati bato ravo ndere vanhu vemuZimbabwe uye haritsigirwe kana kufurirwa nevekunze. Vamunanga kuvaudzawo vakuru vebato muzvinzvimbo zvakasiyana-siyana kuti vaone kuti nhengo itsva idzi dzapinzwa mumastructure ebato ravo nenzira iri nyore. Nhengo dzatambirwa muZANU-PF dzinosanganisira vakambova meya vemarondera vaFarai Nyandoro, vakambove miriri muparamende weMDCT kuZengeza West vaSilas Chidakwa, vakambove mutevedzeri wameya weHarare vaEmmanuel Chiroto, vaSolomon Machingura, vaCarlos Mudzongo navaCharles Masimike. Studio 7 inakwanisa kubata varume vatambirwa muZANU-PF ava kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Asi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Shatwayo. Avo vati varume vajoina ZANU-PF ava vanhu vakadzingwa mubato kare nepamusana peuhori, nokudaro havasisiri nhengo dzeMDC Alliance.
Ava vese hapana member kana nengo ye MDC Alliance. Munozviziva vanonzwa nanyandoro vana chiroto vanga vari ku party kare kare vakadzingwa nenyaya yehori munozviziva vanga vari kumarondera uko vanyandoro na vachiroto vari kuHarare vakadzingwa nevatsvangirai nenyaya yehori. Saka vakasobuda kare havasinei ne MDC Alliance. Vanhu vanga vakutoshanda vari mumaparty hatitozivi kuti ndeapi. Vachidhakwa vakasobuda kare kubva pavakarusa kuita MP kuzengeza West kuchipinda vajobhuyi waskala vice chairperson vemusangano. Vanhu vakasosiya bato kudhara. Saka tikutoshamisikawo kuti ko zviri kubva nepi kurunzi nhengo dzeMDC Alliance zviri kubva nepi. Tobva taona kuti ndokunonzi kupererwa. Kushaya zvokutaura, kushaya zvokuita kuvarume nevakadzi vakuru.
Ko sei idzo nhengo idzi dziri kuti idzo vanhu veMDCA?
Aiwa hapana asikadi chakanaka, ndokune uchivhi, ndokune yese. Hapana asikadi kuti ndiri kubva kuna president Chamisa ka, nekuti vaChamisa ndovandova nenyika yese. Saka vada kutaurawo kazita riri hombe rinotaurikawo pane vamwe varume. Zita rinozikanwa pasi rese, zita rinodikanwa nemunhu wese munyika yeZimbabwe. Ndosaka vachitodaro, ndosaka ZANUPF muchiona chimbiramira kwazvo ichiita mafake defections ari kuitawo mafake defections ekunyebera vanhu vachiti vabva kuMDC Alliance. MDC Alliance aiwa yakasungana, tine sungano nevanhu. Maleaders vedu vatungamiriri veMDC Alliance vese vane sungano nevanhu. Takatarisa kuimplementa the new zvitsva, ngavatarisire zvitsva zviri kuuya. Zvitsva zvatikugadzira, zvitsva zvevana veZimbabwe.
Imi muri kutaura kuti ZANUPF iri kunyepera kuti vanhu vabva kuMDC Alliance. Ko kana vanhu ivava vaudza kuti ZANUPF kuti izvo isu tiri kubva kuMDC Alliance tiri kuda kuzojoina ZANUPF, ZANUPF ingaitawo sei papapo?
Zvakangofanana. Chinhu wani ivo vadefekta vacho neZANUPF vari musame WhatsApp group. Zvaese zvavanofunga nezvekuparadza nezvekuda kuti vati MDC Alliance yaparara, President Nelson Chamisa yaparara. Nekuti chavanotya defeat iri kuuya, victory ya President Nelson Chamisa iri kuuya panext election. Nekuti vaona kuti vana vaZimbabwe vese vasimbuka. Saka vakubata pese pese kuda kuedza kuti vati MDC Alliance yaparara, chakati chakati chaitika. Ndosaka muchiona vasvidai vachiungana vese vanhu vari kudaro, vanhu malosers, vanhu vari kuziva kuti haiwa patiri kuenda apa, patoipa patiri kuenda apa, chacha ya ZANUPF against vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vabatana pamwe chete nenyaya convergence yakaita kuna President Chamisa kuti haiwa vana veZimbabwe tese ngatibatana, totarisa toita muono umwe chete, toita one enemy. Aiwa tizvisunungure sevana veZimbabwe. Ndosaka muchiona vachingobatana batana vachidaro ise muWhatsApp group.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Vakilford Shatwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vanhu vasere vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri negumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi mashanu nevanomwe, kana kuti 4,457, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe chete, 125,331. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevanomwe, 2,681,957. Uye vanhu vabayiwa nhomba yepiri vainge vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevasere, 1,689,638. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichadzivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti yakatenga nhomba mamiriyoni gumi nematatu uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasuka nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki akawanikwa iye achipiwa ruremekedzo rekuve brand ambassador yeNike pasi pemutambo waanotamba weLacrosse. Anova zvakare chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvakafamba sei.
Makadii henyu, ndinonzi Tariro Kandemiri, ambassador Nike Lacrosse Athletes kuno ku United States America.
Mungatitsananguro here muzvare Kandemiri kuti zvakafamba sei kuti muwane ruremekedzo irworo?
Ini ndine following pa social media over 30,000 people vano follow pa social media vanopa inspiration vanotara navo nezvemutambo weLacrosse and Nike akaona kuti ndine community ndine vanhu vakawanda vanoteerera zvandosvane zvemutambo weLacrosse. Saka vakati gadishande nemusikana uyu agadzira community yake kutara naye kuti aradze maproducts edu, aratidze maevents edu, aradze zvakawanda zvatinoita kuti tiite exposure yamapiwa senaiti pamaplatform ake.
Munenge muchiitei pabasa iri ramapiwa?
Pabasa iri ndenge ndichiratidza maproducts enaiti emutambo weLacrosse. For example, muti weLacrosse vatinoshandisa kutamba nawo main equipment yekutamba nayo kuLacrosse. Kana vane muchinyowani indoposa mapicture nemareview nemavideo kubira zvavashambi veLacrosse around the world kuti munoshandisa sei muti uyu. Kana vane bhutsu nyowani dzeLacrosse noradza bhutsu idzodzo. Saka kunyatsoshandisa tsako nyange vanhu over 30,000 to expose my products and Nike LaCrosse to community ya LaCrosse.
Wakatanga kutamba rini mutambo uyu weLacrosse uyezve uri kukwanisa here kukwezva vamwe kuti vawanikwe vachitambawo mutambo uyu?
Ndakatanga kutamba LaCrosse ndine 14 years old ku secondary school. Ezvinezvi ndane almost 25 years old, birthday rangu ya September 28. Zvandakaona kuti neplatform yangu LaCrosse mutambo usina vatema vakawanda vanotamba. Saka semukadzi mutema, semuisa mutema, ndiri kuona kuti exposure yandiri kupiwa kumutambo uyu ndiri kuinvaitawo vanhu vatema kuti vave vatambe kuti vawanewo success kuti vanyatsonakirwe nemutambo weLacrosse.
Mutambo weLacrosse uyu unotambwa here kuZimbabwe kana kuAfrica? Uyezve vanenge vachida kuziva nezvavo vanoita sei?
Iko zvino mutambo weLacrosse ukotambwa kuSouth Africa, Kenya, Uganda nedzimwewo nzvimbo kuAfrica, asi hatisananyatsonzwawo kuti kuZimbabwe pane team here yeLacrosse. Saka one of my goals ange this coming year gore riri kuya rinoi 2022 especially ndoda kuenda kuZimbabwe neequipment netsvimbo nezvinokwanisa kuti tichange program yeLacrosse nekuti ndaona impact yemutambo uyu muupenyu hwangu.
Tinoona kuti vabereki vakawanda vanoti nyaya yekuita zvemitambo haina raramo. Iwo ungataure chii sekurudziro kune vamwe vabereki vane vana vavo vanofarira mitambo yakasiyana siyana?
Kwari ndinoti itaro zvakakwana vabereki vangu. Vabereki vangu vakaona kuti ndinofarira zvemakombiyuta, ndinofarira kuti LaCrosse vakatitari chinhu chavana chaunofarira. Do your best paunotamba, do your best paunotaura nevamwe, itawo munhu kwaye, be a good teammate, take advantage of opportunity pamberi pako. Zvandiri kuona that pane maopportunity akawanda ekuwana success and it's not just kuti muclassroom munhu anogonawo but awana scholarship woenda unogona kuwana scholarship nemutambo maopportunity andawana neNike kuti uonewo nzvimbo dzakawanda neLacrosse. Ndakabva kuPortugal nekuSpain about 1 month ago. Saka LaCrosse has opened my doors akawanda kwandiri all through the sport and I think kuti it's important kuti vana vamo vawane maopportunity akadaro kuti vawanewo exposure through my sport avo.
Zvine mari here zvekuti muve brand ambassador yeLacrosse?
Zvine mari. Ndakaita raki series yekuti ndawana maopportunity especially this year. For example, ndine show neESPN which is the largest network yemasports around the world. Saka ESPN neNike have seen potential and have seen platform yangu and you know even though pane mari of course I think the best thing chanawana inini is that ndane platform nane opportunity yekuta nevamwe vakadzi vatema nevanhu vatema kuvaradza kuti tinokwanisa kuwana success mumitambo dzakawanda even if tiri maminority mitambo iyi. kwanza kuwano ma opportunities na akawana
vaninge vachida kufollow pa social media vano kuwana papi
vadonji follow mno kuna mwana pa at official lifestyle pa Twitter, Instagram and Facebook that is at OSSICILLAXGIRL
aye wangu vayedu ndiyo ya itashanje tino kutenda tariro kandemiri mutambi we mutambo we lacrosse uyo akawani kwa shakari achipiwa remekezo urgo kuita brand ambassador we Nike
Nike Ambassador, thank you for having me
ini ndini marvelous mpanganya huye ndini mu Washington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC Nasi taita rombora kanaka rekubata Chief Executive Officer Sangano re National AIDS Council Dr. Bernard Madzima kuti tinzwe kuti sangano ravo riri kushanda sei munguva ino yekuomerwa nedenda re COVID-19 tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu Dr. Madzima
maita henyu nekuda kuziva kuti sangano rino coordinator yasingati body sectoral response kuchirwere cheHIV and AIDS muZimbabwe chii chaitika urongwa hweHIV kubva patanga pandemic yeCOVID-19 chekutanga maclients edu vanonotora maservices ingave mushonga kana matest anoitwa muzvipatara vakatanga kunetseka kufamba nekuti security yanga isingavabvunze kufamba kana dai vanga vasina matsamba anoratidza kuti maessential service aidiwazvo pamalockdown ipapo iyo yakaita dambudziko rakanyanya rekukwasa kuenda kuzvipatara chimwe chakazoita ndechekuti kusouthern part of the country kunana Matabeleland South, Matabeleland North neBulawayo kwaive nevanhu zvakare vaishandisa vana malaicha mataxi anoenda kusouth africa kuti vaone mishonga yavo saka pakavharwa mabhodha takaita dambudziko revanhu ivavo kuti vange vachiwana mishonga kana inhave dzikatsondo matambudziko atakatanga kusangana nawo iwavo mamwe acho atakatanga kusangana nawo ndeyemadhirivhari mishonga yemaarv maregions nemaequipment zvatinoshandisa muchirongwa cheHIV zvinobva kunze kwenyika
saka matima akwanisa here kugadzirisa matambudziko iwaya amataura yayapa
tichishanda neministry of health and child care tichishanda zvakare nehurumende nenational task force takakwanisa kugadzirisa zvimwe zvematambudziko asangasangana nawo iwaya chekutanga varwere kana vaenda kuzvipatara takataura nevesecurity sector mapurisa nemauto kuti pamaroadblock ngavange vachikwanisa kunge vachinzwisisa varwere vanenge vachienda kuzvipatara kana vakwanisa kunge vabuda umbuu kuti vari kuenda kuchipatara chimwe chatakakutaura ndechekuti vaenda kuchipatara ikoko vana mukoti nechiremba takakurudzira kuti vange vachipa maclients edu aya mishonga kana mwedzi mumwe chete kana miviri takatoti vachivapa mastocks anokwanisa kupedza kana mwedzi mitatu kana vochipatara chinazvo chine yakawanda kana mwedzi mimwe kuti vachinye vasirika kunyanya fambafamba zvinoita kuti vange vachizoexposwa futi kudenda recovid-19 chimwe chatakaita ndechekunge tichipatsira iyo ministry kunge ichiwana maprotective equipment takasapota maprovince ese tikasapota zvakare maprisons saka takakwanisa kushanda nemaprisons national aids council iri kuita sezvainogona kunge ichibatsira ministry of health and child care ichibatsira hurumende ichibatsira nyika
ko panyaya dzekubayirwa kwenhomba yecovid-19 idanho ripi ramuri kutorawo senational aids council
kuzira zvakare kunyanya iwe maclients edu vari HIV positive vari stable vari kutora mushonga avo vasina chikunesa tirikukurudzira kuti vasateerere zvinotaurwa kunzi vaccine rakaipa saka tinokupa information tinoita mabroadcast pamaradio pamatv pamasocial media kuti vazive kuti vaccine rakakosha kuvari kuti rinovabatsira kuti vasaite severe disease yecovid saka tiri nyangoti nyango zvazvo mapodzi ari program yedu akaita kanekera kutsvaka kumashure nekuda kwekuti vana vachakwanisa kuungana ma community kufunga kuti tofight the dual epidemic ye COVID-19 ne HIV and AIDS. Hatifanirwi kukanganwa kuti HIV and AIDS ichiriko. Saka tinongoti vanhu veZimbabwe varemba chiziva izvozvo kuti HIV and AIDS ichiriko ende ibuda mudziviro.
Shoko ramungasiyira vateereri Dr. Madzima.
Rangasiyire maZimbabwe dzinasiyire sendere kuti COVID-19 iriko iri real. Ngatisanyanyo wana information siri kuma official media. Vaccination inzira ichai kuti tikwanise kudzokera kuupenyu hwatakanga tinahwo nyangwe zvazvo hungadaro hwachinja. Saka tikateerera maconspiracy theory akawanda tikarega kufatinitwa. Saka ndokukudzira kuti vanhu vateerere mameseji anobva kuofficial media. Timbomira zvesensational news tikubva kumaunofficial media.
Aiwa, ndinotenda zvikuru Dr. Madzima kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Zvakanaka, mushwire zvakanaka.
Manga makateerera kumukuru weNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Chikwata chenhabvu yevanhukadzi chiri kumirira Zimbabwe cheBlack Rhinos Queens chabuda mumakundano eCAF Champions League ayo ari kuitwa kekutanga gore rino. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi charohwa 3-0 nemamelodi Sundowns of South Africa mufinal yeCOSAFA Cup qualifier ndokurasikirwa netikiti rekuenda kumafinal eCAF Champions League ayo achaitirwa kuEgypt. Sundowns ndiyo ichanomirira gungano reCOSAFA kumafinal aya, asi Rhinos Queens iri kudzoka kumba kubva kuSouth Africa yashamisa veruzhinji vanotevera nhabvu yevanhukadzi muAfrica. Kunyange yazvo yarohwa neSundowns, Rhinos Queens yakarohwa Green Buffaloes yekuZambia, Tura Queens yekuNamibia neDouble Action yekuBotswana munzira yekusvika mufinari umu. Mumitambo iyi Rhinos Queens yakakanda zvibodzwa zvinomwe iyo isina kunwiswa kana chimwe chete. Izvo muteveri wemutambo uyu vaWilliam Masaya vanoti zvinodadisa.
Zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanokwanisa vanoziva masports kutodarika vamwe vanhu vechirume. Taifunga kuti masports ndevevanhu vechirume chete, asi vakadzi varatidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Kutamba kweRhinos Queens uku kwauya panguva iyo maWarriors ari kutatarika zvinotyisa mushure mekuita mangange 0-0 pamusha neSouth Africa uyezve abva kunonyadzisa kuChan nekuKosafa. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge vatambi vechikwata ichi vakapedzisira kutamba mitambo munyika muna 2019 nemhaka yechirwere cheCOVID-19 pamwe nekushayikwa kwemari. Muteveri wechikwata chengezi Platinum Stars vatinofara nyanete vanoti zvaitwa nevasikana veRhinos Queens ava mukusimudzira zita renyika zvinofanira kutendwa.
Tichitoda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind. Mari is not everything.
Aigove captain wechikwata chenyika Felicitas Muzongondi ari kuchema kuti vanasikana vanoda ruyamuro kuti vadarike pavasvika pari zvino. Vanyanhete vanoti vatambi veRhinos ava vanofarira kudzokorora matambiro aya apo vachachevedzwa kutambira chikwata chenyika chema Mighty Warriors. Vatambi veRhinos Rutendo Makore, Majori Nyaumwe naTalent Mandaza inhengo dzechikwata chenyika chema Mighty Warriors. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, zvitumirei kuStudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCovid-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19.
So we see card descend.